Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tokutanga nechokuti ndopokutanga SADC kubva 1980. SADC painonatso kumira ichiti sarudzo dzomuZimbabwe hadzina kuita zvakanaka.
Sangano reSADC nhasi richaita musangano mukuru uchapindwa nevatungamiri venyika pamwe nevakuru vehurumende kuti vakurukure pamusoro pezvinonetsa muZimbabwe.
Zviri kubuda mugwaro iro zviri kuratidza kuti mumamwedzi iri kutevera tichange tiine dambudziko rekuti tiwane zvekudya pamhuri zvinotikwanira nekuda kwekuti mari dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kupera simba.
Mitengo yezvekudya inotarisirwa kuramba ichikwira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi chipiri, sangano reSADC richaita musangano mukuru kana kuti extraordinary summit wevatungamiri venyika nevakuru vehurumende venyika dzemuSADC kukurukura pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu, idzo dzakashorwa nenyika zhinji pamwe nemasangano akazvimirira kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC pachayo kuzoona sarudzo idzi dzichiitwa. Musangano uyu waifanirwa kuitwa svondo rapera asi ukazonzi uchaitwa nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe, mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nenyika zhinji vose vakamirira kunzwa zvichabuda mumusangano uyu. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vanoti SADC inotererwa zvikuru panyaya iyi sezvo akakarike kutanga SADC ichipindira munyaya yeZimbabwe kubva pakuwana kuzvitonga kuzere kweZimbabwe muna 1980. Dr. Mahembe vanoti vanofunga kuti SADC ichashedza musangano pakati pemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vane chekuita nenyaya iyi.
Maonero angu zvangu musangano uri kuitwa neSADC uchava uyo unotaura nenyaya yeZimbabwe kuburikidza nemaelections emuZimbabwe anonzi haana kuitwa zvakanaka, inyaya yakakosha chaizvo pamuZimbabwe, SADC chaiyo nenyika dzese dzakatumira vanhu kuzoongorora sarudzo. Chokutanga nechokuti ndopokutanga SADC kubva 1980. SADC painonatso kumira ichiti sarudzo dzomuZimbabwe hadzina kuita zvakanaka. Tinoona zve kuti even AU rinomubatanidzwa wenyika dzese dzeAfrica yakatiwo hazvina kumira zvakanaka. EU yakaita zvakadaro, nevamwe vakabva kuAmerica vakaita zvakadaro, asi SADC yakanyanya kukoshesesa nokuti ndiyo inotererwa nenyika dzese nezvinoitika kumunyika dzemuchamhembe cheAfrica muno muSADC munomu. Saka ndinoona sokuti even mapato emuZimbabwe anoita ZANUPF, TCCC nevamwe vakanatsokuta nzeve dzavo, vakateya nzeve kunzwa kuti SADC ichati chino.
Dr. Mahembe, sokuona kwenyu munofunga kuti SADC yave kugona kana kukwanisa kutsiura imwe nhengo yayo here? Ine simba here SADC rekuita izvi?
SADC peiri papapa ine simba rokuti zveirenga yataura zvinotererwa. Tinoona zvakamboitika muna 2008 pavakati veSADC ivo sarudzo zvaitwa hazvina kumira zvakanaka, vakabva vatuma vamubeki, ende vamubeki vakagadza vanhu vanga vachikwikwidzana pasi vanova vatsvangirai navamugabe vakati ngatitaurirane, pakazouya kuta mubatanidzwa wakazoitwa watinoti iyo GNU. Saka izvozvivo zvakakosha nokuti vachazosangana ipapapa pane zvichatotaurwa kuti maonero edu muri kuti sarudzo dzomuZimbabwe musi wa 23 August 2023 hadzina kuitwa zvakanaka. Saka chii chifakuitwa? vamwanoti pangakura kuti pachikombatanidzwa vamwanoti vagura kuti vanoti National Transitional Authority vamwanogona kuti vanoti vachata rerun.
Munotarisirei kubva kumusangano wanhasi uyu Dr. Mahembe, munozviona sei?
Ini maonero angu ndekuti handifungi kuti vachati any of those three. Vanogona kuti ngatichiti vanhu veZimbabwe vanova veCCC, vanova veZANPF nevamwe vatinoti makey stakeholders, chigarai pasi. Iyi SADC inogona kutuma umwe vanoti facilitator achaita kuti nhaurirano dzazvo dzisangane. Vonzi imimi sevanhu veZimbabwe chigarai pasi muti toita sei. Asi kungodaro chete zviringa zvatoreva kuti vanenge vachiti hurumende iri kutonga yamunangagwa. Hatisi kuirecognize, hatisi kuiona sekuti yakabuda musarudzo zvakanaka. Saka chakatokosha ndechekuti musangano uyoyo ukangoti chete taurira naye zvinenge zvatovhura mukana wakakura vanhu veZimbabwe kuti vachitanga kuti vachitaurirana kuti saka kana sarudzo idzo dzine kuitwa zvakanaka chii chetingaita. Zvinangobuda vamwe vanoti toda kuti tiite hurumende yobatanidzwa, vamwe vanoti tadi kuti tiwane yatinoti National Transitional Authority inombotanga yambobata masimba zvimwe zvichitauriranwa mareforms achigadziriswa kana kuti zvinenge zvangobuda izvo. Asi maonero angu hazviiti kuti SADC iudze Zimbabwe kuti idai idai idai.
Dr. Mahembe, veruzhinji vane chekuita nenyaya iyi here kana kuti ndezvevakuru vemapato ezvematongero enyika?
Isu sevana veZimbabwe ngatisapeta maoko tichingoti takamirira SADC. Pane zvimwewo zvitinokwanisa kuita zvakaita kuti kana pakaona kuti kodzero dzevanhu hadziri kumbunyikidzwa tinogona kuratidzira kana pakaonekwa sekuti izvo zviri kuitwa zvokuti mukuru wemabuto anonzi ava iye wepati iri kutonga yeZANPF tinogona kunyorera even SADC dzacho kana kuratidza kuti hatiri kufara nazvo nokuti mazivire ndinoita hakuna freedom inongopuwa vanhu kuti munongonzi mava free. Munotofanira imimi pachenyu kuti izvi hatizvidi, izvi tinozvida. Panokwanisa kuita pana mukana wokuratidzira vanhu vachiratidzira zvichiratidzawo kuti zviri kuitwa hamusi kuwirirana nazvo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Asi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vanoti sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa dzikatopfuura.
ZANUPF tinoziva kuti chikamu chemaelection chakatouya chikatopfuura, uyezve hatina chakaipa chatinotarisira kuti chikurukuru wekuSADC. Uyezve tinongozivisa kuti SADC haitipi mutemo, asi sedzimwe nyika dzatakakomberedzana nadzo vanogarawo pasi vachitaurawo mafungiro avo vachitiudza, tichitorawo zvinotivaka tichiona kuti chatinotora ndechipi. Asi kana zviri zvemaelection inhau yakatopfuura pati seZANUPF, musangano uri kugarwa hawo, asi isu takutofamba mberi nepurogiramu yekudhevelopa nyika.
Avo vange vari mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gwaro rakabudiswa nesangano rinozivisa nezvenzara reFarming Early Warning Systems Network County FuseNet rinoti kudhura kwechikafu muZimbabwe kwava kukonzera kutya munyika, sezvo chikamu chikuru kubva pamari yemihoro chichienda mukutenga zvekudya, richiti mitengo yezvekudya icharamba ichikwira. Ongororo iyi yakaitwa neFuseNet ichishandisa mari yakabva kuWorld Food Program, Catholic Relief Services pamwe neIndaba Agricultural Policy Research Institute. Nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamirira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vanoti zviri mugwaro iri hazvifadzi, vachiti dambudziko iri rakatarisanawo nedzimwe nyika kuchamhembe kweAfrica. Tabata vaMatonga kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iri kutaurwa neFuseNet maererano nekusagadzikana munyaya dzezvekudya kuchamhembe kweAfrica inyaya inovhundutsa zvikuru, nepamusana pekuti zviri kubuda mugwaro iro zviri kuratidza kuti mumamwedzi iri kuteera tichange tiine dambudziko rekuti tiwane zvekudya pamhuri zvinotikwanira nekuda kwekuti mari dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kupera simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Izvi zvinorevei kuna Saimba kana kumhuri Reverend Matonga?
Zvazvinoreva izvi zvinoreva kuti mhuri haichakwanisa kutenga chikafu chayaifanira kunge chichitenga pamari yayaimbotenga nacho mugore rakadarika kana kuti panguva yakadarika, kureva kuti inflation yaienda kunodzikisa simba remari yedu yekuti tigone kuzvitengera. Chingade kuti chizikanwe nevateereri vedu ndechekuti mugwaro refusenet riri kuragidza kuti dambudziko iri handi reZimbabwe chete, asi riri kubata nyika dzose dzekuchamhembe kuAfrica dzinosanganisira vana South Africa, Zambia, Malawi naMozambique. Kuchange kuine dambudziko rimwe chete iroro, zvinoreva kuti vanhu vanenge vasisina buying power yakanaka yekuti vatenge magroceries. Ende tichiziva kuti magroceries sezviri kubuda mugwaro iroro ndiwo anodya mari inotambirwa nemunhu ingasvike zvikamu 70% mwedzi wega wega, kureva kuti pamari yatinotambira tinospenda mari yakawanda pane zvekudya, pane zvimwe zvose zvinhu zvingadiwa nemunhu muupenyu. Zvino izvozvo zvekudya izvozvo ndo zvisisa chatengeke.
Reverend Matonga, senyanzvi mune zvechikafu, zvabuda mugwaro refuse net iri zvinobata vanhu muZimbabwe zvakadini uye nenzira ipi?
Zvinotambudza nepamusana pekuti tiri kutaura kune vanhu vanoshanda. Zvino zvakadii kune vasingasenze? Nekuti kune vanhu vakawandisa vacho vasina salari yavanotarisira kupera kwemwedzi wega wega. Ivavavo vamwe vacho ndo vanenge vachinzi ari kurarama ne less than $1 per day, mari yaanogona kubata muruoko rwake. Saka zvazviri kungoreva wahwande zviri kutitaurira kuti tiri kusangana zvekare nedambudziko renzara yakati simbei. Nzara iyi inogona kusiyana nenzara yatakaita mumashure kuna 2008 yekunge muzvitoro musina zvinhu. Tinogona kuchiita nzara yekutarisa zvinhu zvirimo muzvitoro isusu tisina mari yekuzvitenga zvinhu zvacho. Asi izvozvo zvinoitika kwenguva pfupi nekutiwo vanhu vakanga vasingagone kutenga zvinhu zvinoenda kunoafekta kufactory. Zvinhu kana zvisingatengwe zvinoreva kuti hapana reason yekuti tigadzire zvimwe, izvo zvimwe zvichari zvakazara mumasherufu. Saka zvinozoenda zvonoafekta industry yotadza kuprodusa. Zvikanga zvadaro kureva kuti ikonomi yaakuondomoka, ndokuondomoka kunoita maeconomies. Topedzisira hatisisina industry, hatisisina retail. Saka anenge vava zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndo maonere angu vahwande.
Nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamirira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzora mwoyo vakati Zimbabwe ichashandisa dhora rekuAmerica nedhora remunyika kusvika muna 2030, havaoni sekuti izvi zvichabetsera veruzhinji nekukurumidza sezvo mitengo yezvinhu kunyanya zvokudya ichiramba ichikwira zuva nezuva.
Kubvumidzwa naPresident Mnangagwa kuti US dollar ringe richishandiswa muZimbabwe kusvika 2030 inyaya hombe iyoyi takatarisa muufumi hwenyika yeZimbabwe, nokuti kana ivo President Mnangagwa chaivo vaitombotaura maelection asati asvika kuti Zimbabwe ndora inofanira kunge ichishandiswa muZimbabwe, nokuti hakuna nyika yati yambobudirira ichishandisa mari yeimwe nyika. Ndo chokwadi ichocho, hatizivi kuti ike zvine zvii zvavazoona kuti vachibvumidza US dollar tiringe tichishanda kusvika 2030. Asi maonero andinoitai ndokuti vavona kuti zvirongwa zvose zvoufumi hweZimbabwe zvaiiswa nehurumende naana vamutuli nana vamangungiwa kureserve bank uko hazvina kunge zvashanda. Saka hapana chingange chichinge chichavanzika, nokuti tinoona isu kuti zvirongwa zvakawanda ainzi mamhezha ayaya mabhizimusi ngaachinje US dollar nezimbabwe dhura nemari yakati hapana waitevera kukavuya magold coin ainzi a ndoa achamutsa nokusimbisa zimbabwe dhura hakuna chakashanda nazvino maegold token aizenge achiiswa pamakombiuta apa achinzi ndoa achamutsa nokusimbisa zimbabwe dhura hazvina kushanda
Profesa Masocha, sokuona kwenyu, chii chakonzera kuti hurumende itore danho iri? Ine gwara rekugadzirisa zvinhu zvose izvi here?
Zviro ndizviro pano takanzova mutuli vachitaura kuti havachazivivo kuti chinoita kuti musikamutema unge uchingovapo nguva dzose ivo vaisa zvirongwa zvavo zvose zvavanofungawo zvinoshanda chinyi ndokuratidza kukanda maoko mudenga okukonewa kuti ndazvitadza saka ndio zvandiona chingogona kunge chiri chochikonzero chikuru chaita kuti vavone kuti zimbabwe dhora haringadzosvike zvino namamiriro azvakaita nokuti harina chinorisimbisa mimwe mitemo yavaiisa kureserve bank uko yakatadza kusimbisa zimbabwe dhora hakuchina chimwe chandichavona chichingakwanisa kusimbisa zimbabwe dhora kwamakore mashanu ari kutevera zvavone kwavo nehurumende ikabva yazviti ngatichimboshandisa zimbabwe us dhora asi kunaka kwazvo kwokushandisa zimbabwe dhora kuna paviri
profesa tiudzeiwo maonero maviri amuri kutaura awa
kandingatini mavonerwo azvo navanhu kuna paviri vanga vachiwana vanozviwana vacharamba vachiwana mari yeus dhora mune zvavanenge vachiita angava mabhizimusi mumabasa isingarambi ichiruza kusimba kwayo wanga achishaya uchawedzera kushayiwa nokuti hazvirevi kuti kushandiswa kweus dhora iri kusvika 2030 richange richipuwa mahara hazvirevi kuti zvinhu zvichangonakira vanhu nokuti tazenge taakushandisa mari inotsvagwa nomunhu wese aiwa izvi zvinhu zvichaomesera ruzhinji rwezimbabwe izvi vagara vanga vasingatowani mari iyi
avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muzimlive.com mumiriri weeuropean union muzimbabwe vajobst von kirchman vari kushorwa zvikuru mushure mekutenga imba inoita zviuru mazana mashanu emadhora ekuamerica kana kuti us $500,000 munzvimbo yehighlands muharare vamwe vanoti vakirchman chizvarwa chegermany vanga vachifanirwa kutora danho iri pavanopedza basa ravo muzimbabwe munewsday chirwere chekorera chinonzi chiri kupararira zvikuru zvichinzi vanhu zviuru zvishanu vane chirwere ichi uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi maviri vanonzi vafa nechirwere ichi munewsday makare sangano rezimbabwe ngo forum rinoti vatsigiri vebato recitizens coalition for change vanoita zana nemakumi mashanu vanofanirwa kutsvakirwa pekugara patsva kure nepavari kugara pamusoro pekurohwa kubvutwa kutsakatiswa nekutochwa kwavari kuitwa kubva zvapera sarudzo hurumende inoti kutanga gore rinouya musi wa 1 ndira 2024 ichange yava kubhadharisa marents panzvimbo dzayo dzose ichienzanisa neuremu hwedhora rekuamerica mubati wehomwe webato rezanup f vapatrick chinamasa vanoti deno vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vari vapenyu vairumbidza sengeso chavangu semurume chaiye kana kuti indoda sivili vachinamasa vanofara nezviri kuitwa nachavangu kubato retriple c yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
bvuma kushandiswa nezanupf chinzi masankishen hakuna sankishen riripo ivo mazanupf ndo masankishen acho hakuna sankishen rokunda zanupf kana usingazivi vana vevhu sanction hakuna sanction hombe runokunda ronzi ZANU-PF. ZANU-PF ndo sanction rauraya nyika muZimbabwe. Sakora mudzi wanhema kuti masanction masanction iwo ndo masanction wane ZANU-PF iwo ndo masanction mahombe acho nauraya nyika musada kuti wane ZANU-PF muchitwa masanction ndiyo masanction acho mauraya nyika ino.
Uyu ari kutaura achiti hanzi chamisa yakundikana wanza bhaibheri dhibheta kuti vasei kana uchitengwa nezano ziva zvauri kuita ziva zvauri kuita ikoko tinyararira pauna nyaya uri kutengwa nezano iwe kutaura zvokupenga izvi zvinenge munogara pasi nechizano chako chamusatori bhoye ndari kuita zvinhu zviri right ende tinotomunzwisisa imi munongotaura muchingofamba kunge vanhu vari kunonga zvigubhu hamuna kana nyaya yamunonzwisisa tiri kuenda nekupi utatiswere tichitirwa zina nebasa rose nei.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, 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 happy. Wawe, 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 wawe. Amba waka singa mkoma nazwe ita chete. Ndimurambi pa jobe kapa. Iwa bo, mwana wamai.
Studio 7, hello Studio 7. Ini ndinangotaurawo nekuti ndinorwadziwa nenyika yeZimbabwe. Muno muZimbabwe tine maresources anokwanisa kusvika 67 but ari kupera chinotwa nemachina. Ovezanupiefu vakangodzura misi vakatarisa. Nyika ino inotirwadza vanoti vakatora nyika iniro pasaka isu tiri kuripiswa ngozi here zvatiri kuisa nenyika iyi. Vana veZimbabwe ngatisunurei. Hatingakundwi nemhondi dzeZanupiefu izvezvi. Vana chiwinga madhara ngavaende vanogara kumusha tanzwa nenhamo ngatibetserei tikwanise kumukira hurumende vanhu veZimbabwe tinorwadziwa chaizvo namo tisu tinoionai vakagara zvakanaka.
Musoro wepamusoro wemukoma tanonoka nokuchingamidzai pastudio 7 apo tizive kuti tingaita sei vanhu veZimbabwe izvezvi mukatarisa Valerio kureva kuti military yose belongs to ZANU-PF. So kureva kuti munyika ukatowadza one party state military ndeyeZANU, police ndeyeZANU. Mwari wee todiko todini vachamisa hongu muri kuedza asi marwa nezvikara potoda kutoti vanhu tibate mubatira pamwe ivo vana Ramaphosa ndee vari vamwe vasiyana nezvokupindira mukati meZimbabwe kana vasingazivi kugadzirisa. Ndimutongi gava werudzi asingagoni kugadzirisa. Unofanira kuita maenzaniso. Ndatenda hangu.
Pastudio 7, pastudio 7 munofara here? Munofara here mose wanajonga wese washamarara pastudio 7 wana Blessing Zuru wanataranuka kahwande. Ini ndinoshungudzika stereki nevanhu vanoshora vachamisa. Ndinotambudzika chaizvo nevanhu vanoshora vachamisa. Handizivi kuti vanoda kuti vachamisa vaite sei. Zvavari kutoita zvakatokwana zvavakatoita zvavari kutoita izvi zvinotozvitenda chaizvo zvavari kuita. Saka vanhu musaramba muchimushora zvakanyanya zvamuri kuita izvi. Munoda kuti aite sei imi muchiona kuti Munangagwa akaita kutsikirira vanhu vese. Vana Maraba vari anda Munangagwa, mapurisa anda Munangagwa, masoja anda Munangagwa. Saka imi munoda kuti aite sei? Tese mune mukuru wemasoja abva agadzwa apa mamanji kuti aite ashande muofisi maofisi muZANU-PF kuti ashandire muZANU-PF. Saka imi munoda kuti aite sei? Regai zvakadaro muone zvichaswanyana zvega zvega masoja nana Munangagwa zvese nana Chiwenga. Regai zviswanyane zvega zvega imomo. Muchaona kufamba kwenguva kuti chichi chaitika imomo. Iye mukuru wemasoja akasangwarira ba mai manje ari kuswanyiwa mire muone.
Muri kuiona sei nyaya yamunangagwa na Ramaphosa? Tiri kuurayirwe nyika ngeSouth Africa. President weSouth Africa ndewaifanira kuda ichiyananisa nyika yedu yeZimbabwe, Chamisa naMunangagwa. But uripo pakuti urayire nyika yedu president, but unouye chiti imimi budai munyika mangu vana vake vanoderwa. Apa panofanira kufaitwa kuti tisabude muno nekuti isu takaurayirwe nyika yedu naprezidenti weSouth Africa.
Inzwai kava namukoma tanonoka wandi. Mashoko anoitika ndeyekuti ZANU-PF ine dambudziko rainayo. Vanhu veZimbabwe vanofanira kuzvinzwisisa izvozvo kuti mauto emuZimbabwe ari pasi peZANU-PF. Mauto emuZimbabwe akakripichwa. Tarisai muone kuti wese angobuda chigaro kumauto anenge kunopinda chigaro kuZANU-PF. Iko zvino tarisai General Valerius Banda akuenda kunoita memba yeZANU-PF. Saka mauto achona achiri mauto ewanhu here kana kuti enyika here? amoto yezanupiyo. Saka bachenda kuno roa nukufravani. Mapurisa atu chayo chayo. Akabuda chipurisa. Tarisa yu ya angari mtawaleo mapurisa uya papa. Kupangwa ya mnyani ya chukwe. Iko zvinezva imembo imemba yezanupiyefu mumupariti. So zvinhu zvacho zvinhu zvinotonetsa kuti muzvinzwisise. Zvinhu zvese zanupiyefu iri kutora kuita zvakambeta kupi kuti chiuto chinoita chechebato. Maita yayi mazviita. Baba chinokure.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga re World Bank rinoti mutengo wemafuta unogona kukwira zvakanyanya kana kurwisana pakati peIsrael neHamas kukaramba kuchikura. Richiti izvi zvinogona kukonzera kukwira kwemutengo yezvekudya pasi pose. Zvongove yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi richaita musangano mukuru uchapindwa nevatungamiri venyika pamwe nevakuru vehurumende kuti vakurukure pamusoro pezvinonetsa muZimbabwe. Mitengo yezvekudya inotarisirwa kuramba yachikwira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.